Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaFortune Gwazi vanoti kunyange hazvo chimwe chikwata chemadzimai chinozviti ndicho chinotsigira vaMugabe chakaronga musangano wakaitwa wePolitbureau usati watanga chichiti chaida kutenda vaMugabe neutungamiri hwavo hwemhando yepamusoro. Chinangwa chavo chaicho chaive chekuda kuninipisa mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Basa iri rinonzi rakaiswa mumaoko aamai Sarah Mahoka, vanova nhengo yeWomen's League uye vari mumiriri weHurungwe East.
Isu hatipo pakurwisa kuti toda kuti vaMnangagwa vabve. Tiri pakurwisa kuti no, vanhu vaMnangagwa vari kutaurava. Ko vaMnangagwa vazvinzwe here naive duve? Toita varanda here? Tokondwa here? Izvozvi baba ndakamira pano. Vanhu vacho vari pano vakatomaka ini, asi handitya nezita raJesu. Handife zvangu. Ezirevu ndichipira baba vaMugabe nepati inonzi ZANU PF. Iye zvino baba vanonzi Ngwena.
VaGwazi vanoti kuita kwamai Mahoka kuri pachena kuti vaive nechinangwa chekuti vaMugabe vatukirire vaMnangagwa.
Ende takaona kuti vakadzi vaida kuti vaMugabe vapushe vaMnangagwa kuti vataure zvakadaro, asi tinoona kuti neungwaru hwakazoitika hwaMugabe takaona kuti havana kuzoita zvaidiwa nemadzimai, nekuti vakaona kuti zvinove zvinhu zvinogona kuramba zvichikonzera mhirizhonga muZANU PF.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vanoti nyaya yekuronga musangano wekunyomba vamwe vakuru vakuru mubato iri inoratidza kuti vaMugabe pachavo vane chekuita nezviri kuitika muZANU PF.
Takaona isusu vasikana vavira Mahoka na Grace Mugabe vachinyomba nokutaurazve zveganyabvu. Vakanangana naMnangagwa vachiti iwe Mnangagwa taura chete kuti vanhu varita musana vako. Makamboona munhu here unomanikidzwa kuti taura iye asiri muzvinhu? Tinokutaura zvedu isusu tichizvitakazvakuti ndoo kuparara kwaitika boka irori.
Asi vaGwazi vanoti vaMugabe vakazokurudzira vanhu mubato ravo kuti vashande pamwe nekuti vashandise nzira dzemubato kutaurirana.
Kana vanhu vachirwa zviya muri mumba, vanoita havaende kuno umo kuti iwerova nepapa iwerova nepapa. Vanotarisa yatingati the bigger picture kuti vangadzore sei vanhu ava pamwe chete, nekuti vachitanga kutaura vanotanga kutaura nyaya dzeunity, vanotanga kutaura nyaya dzekuti ngatibatanei. Ende tinoona zvakare kuti vaMugabe vakutotarisa 2018, nekuti vanoona kuti ZANU ikaenda kuelection yakaita zvayakaita, nyaya dzebhora musango dziya dzakamboitika in 2008 dzinokwanisa kudzoka zvakare.
Mukuru wesangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Peseru Anyavanoti, vaMugabe amangatadze kunyaradza vanhu vari kurwisana mubato ravo, nekuti ndivo vanokonzera kurwisana kwese ikoko nenyaya yekusada kusiya chigaro.
Asi chinhu nokuti ndivo vaMugabe vanogadzirisa zvinhu izvi, ndivo vaMugabe vanobika zvinhu izvi, ndivo vaMugabe vanoita izvi, vanozoona kuti kana zvinhu zvakuenderera vanokwanisa kugadzirisa madifferences, vanokwanisa kugadzirisa zvinhu izvi kuti vachitarisira kuti nyika semaonero avo ine problemu ipi, wozoona kuti sebato chii chavari kuda kudi kuachivha. The bigger picture izvezvi munyika mune nzara, munyika ikonomi yakadonha. Saka ZANU inenge ichida kugadzirisa ikonomi, asi chero zvichinetsa kuitira kuti maelections anouya muna 2018 vawane chokutaurawo kumacitizens. Saka ZANU inotoona kuti dambudziko guru nderipi, kunetsana kwavo here kana kuti kuhwina maelection voramba vari mupawa vachinetsana zvavo.
VaZembe vanoti zvave kuitika muZANU PF zvinoratidza pachena kuti vanhu vemubato iri vazvimbirwa neutongo hwavaMugabe, uye vanoti nyaya yeumbimbinoga hwavo ndiyo inoita kuti bato iri riite musangano wemaawa anodarika 10 vachitaura nyaya dzisina maturo pachinambo chekuziya nyaya dzekusimudzira upfumi pamwe nekuti vanhu vagare zvakanaka. Asi vaJawet Makunike vanotsikira ZANU PF vanoti vanofara chose nedanho rakatorwa nebato ravo neZuro, vachiti zvinoratidza kuti mutungamiriri anogona kugadzirisa matambudziko ari mubato iri.
Danho rakatorwa nemutungamiriri wenyika neZuro rakaratidza kuti munhu anoona zvinhu zvinenge zvichiitika haasi kuda kuti bato ridambuke, ari kuda kubatanidza vanhu. Saka kutaura kwakaita kwekuti setarisiro yanga ine vanhu vazhinji yekuti vachadzingwa vazhinji, kuti vatore danho iro rekuti vadzinge vanhu zvavasingakwanisiki, nenyaya yekuti zvaitozodambura bato zvisingaiti. Saka iko zvinezvi zvaakutosimbisa bato.
Vakawanda vataura neStudio 7 vanoti vari kutarisira kuti kunetsana muZANU PF kuchaendera mberi, sezvo pasina kujeka kuti ndiani achatora chigaro kana vaMugabe vasisipo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.